Ndakangobvira pakuti pane vamwe vamunongozivawo mahaters nevamwe vanenge vachitaura kuti akati akutitsvaga hake, saka ndopakakangobva ikakwa kangotegai timboimba.
Makazvitanga riini zvekurova mimhanzi?
Kuzonyatsorekodha zvangu chezvo chaizvo ndakatanga 2021
ndizvozvo kupindana kwemazuva. Veukama mhuri baba varipo, ndonzwa vanokubatsira iwo, vaikutsigirai sei muchitanga kuti ndakuitawo zvemumhanzi?
Ingirando vakatondisigira 100%. Vanosapota
zvisingatomboiko.
Veruzhinji vari kutambirawo sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndiri kunzwa kufara zvisingatomboite. Ndinotenda Mwari, vari kutambira mumhanzi yangu. Zvinotoshamisa chaizvo, iri kutambirwa zvakanyanyisa.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastiri yenyu iyoyi?
Akungoti matambudziko awo haazoshayikwe apo neapo, zvokuti pane vamwe vanokwanisa kupisai and they don't fulfill mapromises avo. Kwoitawo vamwewo ivo vatanga tichitotaurawo mahaters kuti anongoti apa wapedza kurekodha wati apa hapana zvamuri kuita. Madii machinja maita so, havazoshayikwa vanhu vakadaro. But otherwise so far nesapoti yemurume wangu madisadvantages mashoma.
Vanoda kunzwawo mimhanzi yenyu, vamwe vasati vaziva kuti munowanikwa kupi, vanoiwana kupi?
Mimhanzi yangu iri pamaplatforms ese, paYouTube, paPodbean.
Mwari makaita zenyu taitoudziswa huku kana kuchikoro nokuverenga mabhuku. Azitiri kwanji ungatiri wadi ndikere tatata sisina kuti Mwari makaita zenyu taitoudziswa
on Spotify, Facebook, which I even have a page and into some music. Iri pese, anongosecha Chantel Stone.
Tuo kana kuine vakateerera vanofamba vachinakidzwa nemimhanzi yenyu, mashoko amunoda kuvapawo ndeyekuti kudii?
Mashoko andoda kuvaziva ndeyekuti never give up. Musaita give up nemadhistance. Zvinoita chete no matter what. Mwari paakati unotosvika, unosvika nyangwe vanhu vakatraya kukurwisa.
Sehoza Friday kudai hatingonyarari, tofanira kubuda nemutsindo. Torova kadhanzi kesvoto here?
Rova ikadhanzi kesvoto.
Imozwa here kubudirira kubatawo zvinopenya penya pandaitambura inga ndiwe waindisekisa. Imozwa here kubudirira kubatawo zvinopenya penya pandaitambura inga ndiwe waindisekisa. Kuita kutunguluka mwe kupindimara kutindimara anzidai afa. Kuita kutungurukira ari mukarirei amukirei ndai afa. Zunguza kakata kushika wati so kushoto nini lebudirira usingade. Ini indika zunguza kakata kushika wati so kushoto nini usingade. Chaka kondi kasaita dambudziko racho muchaita sei. Panzi yakaita problemu achatitsvaga
because I didn't put the courage on the chase. Okay, fine. Your body died up for a problem. Because you're the one with my dream, you chase the same. Okay, fine. Your body died up for a problem. Because you're the one with my dream, you chase the same. Say, you never know, negative.
I'm at the dinner center, just set the pace.